Sinikaze kwazakunake zethu kwayipa. Asindile kuthi yini dabida my exact moment. Iyona uda kuthi uyu mkuru uyu iye pachake chaizeko. Iyi constitution yema wo vethi ndo yanga ita kuti ID yo yeyi. Kune zvakafira zvidhiya nekuti mawo vethi aya. Ande munga muzvikwata zvikwata. Zvingatokwana pamugwita zvina. Saka apa akabudira kwadzira. Havachakwanisa kutaura ine one vote yakasimba. Asi kuti kune chimwe chikwata chichangoita very vocal. Asi vamwe vari vakanyara kuti vhete unozvitenda kupi.
Nezvatiri kuona zviri kuitika izvi, muri kuona here mibato rezanu PF semamiriro rakaita izvinezvi richiramba rakabatana kana kuti taakutoona vamwe vachipatsanuka zvakare?
Mukange muchitaura kuti bato rezanu PF richipo here, mune mutire vapati pacho. Nekuti nezvinezvi rinenge nyota vapatatu. Saka iro zvebato zvangu zvanga zvakanga riri zviya richitangatanga ichiri Zimbabwe African National Union. Ndokuzobatana neZimbabwe African People's Union ndobvazozvipa zita rekuti Zimbabwe African National Union Patriotic Front. Zvinhu zvese zvaitadzika kuitika kumashure maefekti azvo akuonekwa manje nekuti kaa paigwa kubatana kwokuchipirana wozirirwakwamatoro yauda kuita panapa yaiuda kuti ngatiteteabva balance. Zvino vatiuza kuti hazvina kukwane zvekungozvunza zvearaundingame nekuti ava vakura vaaudia zvegenius yavo ava vamwe havari kutotetuka kuti nyika takazeenzeswapo. Saka ndopari kune taipapo kuti erei kuti muchinyatsotenezvi uzani chaivo chaivo Zimbabwe African National Union kuenge mukazoripatiretu furandi haa vamwe vakutotipuwa finishi kuti mukuru yaakuita puwa finishi uchauda kukwira agadzira genius.
Asi munoona vamunangagwa vachipapona here apa nemamiriro azvakaita?
Hatiita zvemapesa asi ndataure kuti direction yepazviri kuenda zvenyika izvi iteumbika yeZimbabwe nekuti tikatarisa mapesonariti vanhu vangozviti vamasaino vachiti ndirokwanhii handipo pane nyaya chaapo chapa ndepokuti Zimbabwe chaiyo ichiri kuvatuka here ichiri mugwara here.